Womutaenda kudare asi chikumbiro changa chiripo pamberi pedare muvara nhasi changa chiri chekuti vabviswe pamberi pedare nekuda kwekuti zvavari kunenerwa kuti vakaita hazvipe chiburitso chekuti pakaparwa mhosva pane mashoko avari kunenedzerwa acho. Mutongi agura nyaya iyi ati hongu zvingangodaro kuti zvavari kunenerwa hazvitaridzi mhosva yakaparwa, asi nekuda kwekuti vakatombonzi varambe vachidzoka pamberi pedare hazvichagoneke kuti mutongi achitaura zvimwe muzuva ranhasi. Nokudaro ngavachingoramba vachiuya kuzodaira nyaya iyoyo, kunyange hazvo zviri pachena kuti nedzimwe nguva hapana mhaka iri kubuda pane zvavari kupomerwa zvacho. Mushure mokunge mutongo iwayo wapiwa, tabva tazvidai kuti tave kuda kuti tichiisa chichemo chekuti vatongwe vachibva kunze. Taisa chichemo ichi pamberi pedare chiri muonyorwa. Muchuchisi vati vachazorora pane chichemo chataisa ichi nemusiwechishanu unotevera, musi wa12 August. Kana vachinge vapindura vamuchuchisi tozodzoka kudare tozonzwa kuti nyaya ichagurwa chinzi chii nemusi wa15 August.
Tinoona kuti panga paine chikumbiro ichochi chekuti vange vachitongwa vachibva kumba. Hamuna kunge maronga here kuenda kudare repamusoro?
Urongwa hwekuenda padare repamusoro huripo, asi dare repamusoro rinoti tangai maisa chichemo ichocho kudare ramagistrate court. Kana muchinge mazokundikana ipapo mozouya muchiturira mberi. Pane dzimwe nyaya dzavari kumiriswa nadzo pamberi pedare, chichemo ichi chitori kudare iroro rehigh court pari zvino. Saka iyi ndo yekutanga yavakasungirwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga yekunyatsini. Takatomboenda kuhigh court, saka apa kwakudzoka zvakare kepiri. Saka kana tichiita dzokororo tinongotangira kwekutanga kunova ikoko koti yamajistrate.
Asi matambira sei mutongo waturwa nedare uyu?
Tione sokuti mutongo waturwa nedare unoenderana kana kufambidzana nezvinotaura mutemo chaiwo. Tinoona sekuti dare iri rakoshiwa pakutsanangura kwaro mutemo, rakanganisa uye harina kugura nyaya iyi nomazvo setarisiro inoitwa chaiyo pamutemo. Dare rakundikana.
Saka mune mamwe matanho hamuchatora here?
Tichambomirira mazuva iwayo, asi tichange tichitorawo hedu mamwe matanho akaita sekufudza nyaya iyi mberi. Tikuona sekuti dare rakonewa zvachose kutonga nyaya. Saizvozvo tine mvumo yekukwidza nyaya kudare rekuhigh court kuti iongororewo nyaya iyoyo kuti kugurwa kwaitwa nyaya nedare repasi ndizvo here kana kuti kwete.